Vagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana muHarare vaudza vachamisa kuti vari kunyanyonetsekana nekukwira kwemutengo yezvinhu, kushayikwa kwemari, kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemafuta edzimotikari, kunetsa kuri kuita magetsi, dambudziko remvura pamwe nekushaya zvekudya. Mumwe wevanhu ava, amai Grace Mutua, avo vane makore makumi mashanu nemasere ekuberekwa uye vachigara kuHighfield, vati vari kunhonga svosve nemuromo. Amai Mutua vati havana zvekudya, havana magetsi uye ivo semukweguru havasi kukwanisa kurarama.
Tiri kuchema chekuti tidye hatina, chekuma hatina, magetsi akadzimwa napo. Tozawana futi kuma-12 saka tiri kurarama here? Pana tiri kudzika kana chimwe chete. Tiri kungokwira bare sipo rakanzi $14 tinoiwana kuti
hapana kukutanya
shuga
taona shuga iri kuma
shuga $15 mari yachona inobva kuti hapana achaenda kubasa varungu hakuna chiriko baba hakuna.
Mumwe mugari wekuGlen Nora, amai Stella Murwira, vatiwo vari kushuvirawo kuti mitengo yezvinhu idzike. Amai Murwira vati pari zvino vari kudya kamwe chete pazuva nekuda kwekushaya.
Tazwa nemanhuchu, tatadzokera zvekumanhuchu. Zvino mapurizi ngadzi, chingwa tichatengeka, tichatombozivikana chinonzi chii. Dollar for two. Chingwa ngatidzokere pakare. Hupfu ngaudzokere pakare. Iyo tiri kungodya kamwe chete pazuva.
Mumwe mugari wekuGlen Nora C, vaDouglas Chakupara, vati dai mafuta edzimotikari adzika mitengo, vachiti ndiwo ari kukonzera kuti zvimwe zvese zvikwire. Vachakupara vati vanoshamiswa kunzwa hurumende ichiti mitengo iri kudzika, iyo iri kutokwira zvakanyanyisa.
Zvinhu zvakaita sefio inokondorora zvinhu zvese, dei fio yanga yadzikawo, fio yakakwanisa kudzikawo inokondororawo zvinhu zvese. Ezvino zvitarisa tikunzwa kunzi mapurizi akadzika, bhat wakapinda mushopu umu hatitanda kuona chinhu chimwe chete chakadzika. Izvi tiri kutoona mapurizi ari kureza apo, tikubva tatadza kunzwisisa kuti chichi kutora nzvimbo, tatambudzika.
VaCaleb Gwindingwi vaudzawo vachamisa kuti shuwiro yavo ndeyekuti paite hurukuro pakati pavo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti zvinhu zvigadzirike munyika. Vachamisa vati mitengo yezvinhu iri kukwira, izvo zviri kusiya veruzhinji vasina chekubata. Vati veruzhinji vari kutambura zvakanyanya.
Munana OK matinopinda munana Chopis matinopinda mumashopu evanhu vazhinji, mitengo haisi kudzikira, iri kutoramba ichiratidza kujamuka kushamuka. Unoona kana mitengo yaratidza chibwa mupengo, zviri kuonekwa nemunhu wese. Upenyu hwakaoma, hakuna mari, hakuna mabasa, hakuna magetsi, hakuna mafuta, hakuna peturo, hakuna zvose. Kana rudo chairwo rwunotonetsa kuti vanhu vapanani, nokuti rudo rwunopomeranwa vanhu vane rugare. Kana rusipo zvinoratidza kuti nyika yakamira zvakaipa. Saka ndaona kushupika kuri kuita vazhinji. Vanhu vari kushandisa zvibhorani muguta inyadzi, vanhu vari kushandisa zvigayo zvemagetsi majenereta muguta inyadzi. Izvozvo zvinotinyadzisa, ndosaka chidambudziko roda kuti ripedzwe tigadzire nyika iende kumberi.
Vachamisa vati vacharamba vachikurudzira hurukuro navamunangagwa senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu.
Ndeyekuti tichazama kuramba tichingationanei, tiwirirane tigadzire dambudziko revanhu vemuZimbabwe. Ivo zvavanofunga kuti vanogona kupedza dambudziko iri zvanza zvinogezana. Ino ibvi nomupimbiro yegumbo rimwe chete zvavo zvokuda kumhanya vachitiza hakuna kwavanoenda. Mari haigoni kuti ikachinjwa voisa bhondi kana kuti voti taisa $0 dambudziko rapera. Tinofanira kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika, togadzirisa nyaya dzembambo nehwaro hwenyika hweupfumi hwenyika kuti tikodzonge upfumi hwenyika munhu wese agute munhu awane mabasa nyika ita igadzira haipedzi mwedzi vanhu vanenge vakutapirirwa vamwe vanenge vakurohwa nemunhiko womufaro nyika yanaka
asi imwe nhango yevechidiki mubato rezanupf vachafadzwa mugwadi vati zvaitwa navachamisa hazviunzi pundutso vamugwadi vati nhamo iri munyika iri kukonzerwa nezvirango zveupfumi zvavanoti zvakakumbirwa nebato remdc
izvozvo zvavaita zvekutenderera maguta ari muHarare nzvimbo dziri muHarare vachiona kutambura kuri kuita vevanhu hazvina pundutso yazvinounza kuvanhu vari kutambura ava nokuda kwokuti zvikonzero zviri kusaka kuti vana vemuzimbabwe vana vari muno muHarare vana vari muzimbabwe yose vasangana nematambudziko zvinozikanwa kuti nyika ino yakapiwa zvirango zveupfumi zvakakumbirwa nebato rinopikisa rinova ravanotungamira ivo vati Nelson Chamisa rinova riri kunzi iro nemakurukota esadak nemakurukota eau nevamwe vatungamiriri venyika dzakasiyana siyana vakatipoteredza kuti aiwa chibatsiranaiwo nehurumende kuti zvirango zveupfumi izvi zvibvitswe tiri munew dispensation nyika ionderere mberi ivo havadi vanoti zvirango zveupfumi zvirambe zviripo asi votenderera vachiona kutambura kuri kuita kwevanhu
asi mdc inoti zvirango izvi zvakatemerwa vari muhurumende vanozivikanwa kuti vanotyora kodzero dzevanhu dzimwe dzenzvimbo dzashanyirwa navachamisa dzinosanganisira musha webudiriro Highfields pamwe neGlenora ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.